A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 9th, 2017. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight and today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing women as well as their achievements as the world and as Zimbabwe continue to commemorate Women's Month this March. We are also looking at celebrations to mark the day that were held worldwide and in Zimbabwe yesterday. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine elwabo mama yiko lapho isihlangana khona sizithi kasihluzeni bo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona or VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Ini ndinoitwa Shefa Dzamara. Ndiri mudzimai waita Dzamara uyakabudzwa 2015 19 March. Nasi zuva rasvitsa itai 2 years. Tisingazive kuti ari kupi. Kuti unorarama for 2 years usingazive kuti mumwe wako ari kupi. Uye zvinorwadza nekuti hurumende yeZimbabwe haina kana chairi kuita pamusoro penyaya murume wangu. Nasi taita commemoration naita Dzamara. Takaungana semhuri tichingorangarira kuita Dzamara vanopa maspeech vachipawo maspeech.
Tichiona isu kuti nezuro pasi rose rakarangarira zuva remadzimai. Imi semudzimai womumwe aiita zvekurwira kodzero dzevanhu. Pane zvamungati zvakabuda here kubva pazuva iri kwamuri?
Hapana chakabuda pazuva iri International Women's Day. Because inini semudzimai ndakatodzvinyirirwa handikosheswe mukati neinonyika nekuti ndakakumbira ndikachema ndikati ndibatsire kutsvaga murume wangu kuhurumende yeZimbabwe asi hakuna akandinzwa kuratidza kuti havakoshese madzimai.
Vana vane makore mangani uyezve vanotii panyaya yababa wavo nekutsakatika kwavakaita?
Mwana wangu akutanga ne9 years vechipira ne4 years zvinhu zvinovarwadza every day varogarega vanotobvunza dhedhi vavo dhedhi vachauya rini. Saka unotona kuti vana zvinhu zviri kuvashungurudza zviri kuvarwadza.
Imi zuva nezuva muri kurarama sei uyezve shuwiro yenyu ndeyekuti semudzimai zvii zvimwe zvamungadewo kuti zvikutsigisei semudzimai kubva kune vamwe madzimai?
Inini kurarama kwangu kwakatooma sekutaura kwandaita kuti zvangaoma kurarama usingazive kuti mumwe wako ari kupi. Semudzimai dai zaibvira mamwe madzimaiwo andibatsirawo kuti titaurewo nehurumende yeZimbabwe vandibetserewo ndizive zvakaitika kumurume wangu. Kana ariko vondipa kana vakauraya vondipa bhodhi ndoviga ndova nekunyaradzwa ndova neclosure zvichiziva kuti murume wangu ari apa.
Tombodzokera zvedu kuti munowana here rutsigiro kubva kune mamwewo masangano emadzimai ari munyika uyezve kana musiri kuruwana chii chamungade kuvataurira masangano emadzimai ari munyika?
Pakatirwa murume wangu 2015 ndakamboona kuti madzimai aindibatsirawo but ezvinezvi hapasisina kana mumwe chete zvake. Chandinoda kutaura kumadzimai kuti nhasi ndini ndazviitirwawo maramba makanyarara kana kuti mangozvitiwo aiwa ndezvekwaDzamara. Tikaramba takanyarara mumwe musi achatorwa murume wako asi tikabatana semadzimai toti not abduction tikungasarudzo zvaitirwa mba maani. Ndoona ichipera nyaya yacho tikamira semadzimai.
Munombowanikwa muchideedzwawo here kuti munotaura nezvenyaya iyoyi yekupambwa kwemurume wenyu kune dzimwe nzvimbo mukushingisawo vamwe vangange vachizotarisanawo nedambudziko rakadai?
Handina kwandati ndambodanwa zvangu.
Asi zvimwe zvezvinhu zvamungade kuona muchiita here?
Ndinotozvida ishuviro yangu kuti ndiwane ndichitaurawo pane mamwe madzimai tichisingisana tichingodzidzisanawo.
Kana kune vamwe madzimai akateerera panguva ino tichitarisa kuti inguva yekurangarira upenyu hwemadzimai nezviri kuitika muupenyu hwemadzimai, zvii zvamungatauri
kumadzimai? Ndinoda kuti madzimai ndibatsireiwo, titaurewo nehurumende yeZimbabwe kuti murume wangu anga achiwanikwa. Ndakumbirizwa madzimai, tikamira pamwe chete ndinoziva kuti tinoshandura nyika. Saka chikumbiro changu kuti semadzimai mungondibatsirawo. Zvakaoma kurarama ndisina murume zveshu, mukadzi wese anozvinzwisa, usingazivi kuti murume wako ari kupi, mudzimai wese anozviziva. Saka tikabatana vakandibatsirawo, I'm sure kuti tinowanawo mhinduro kana itai tinenge tichimuwana rekuburikidza kubatsirwa nemamwe madzimai.
PJ, we heard there from Shefra Dzemara, the wife of Itai Dzemara, who was abducted 2 years ago. And actually, today is the anniversary of that abduction. I spoke to her earlier on as the world commemorates International Women's Day yesterday. And mm-hmm. as we continue to, to look at the works that women are doing throughout the world. Yes. So tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing women as well as their achievements as the world and Zimbabwe continue to commemorate Women's Month worldwide and in the country. And celebrations to mark this day were held worldwide and in Zimbabwe yesterday. What are your views on the issue, PJ?
Yes, and in his address to mark the day, the United Nations Secretary General Antonio Guterres said, quote, "On International Women's Day, let us all pledge to do everything we can to overcome entrenched prejudice, support engagement and activism, and promote gender equality and women's empowerment," end of quote.
PJ, and we also know that the general theme of the day is Be Bold for Change. And the United Nations theme, as you just read there, a quotation from the United Nations Secretary General, the theme this year is Women in Changing World of Work, Planet 50-50 by 2030.
And the International Women's Day is a time to just reflect, Marv, on progress made so far and to call for change and to celebrate all the acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of their countries and communities.
PJ, according to the United Nations, once again, the theme, their theme is aimed at accelerating their 2030 agenda with a view of effectively implementing the new sustainable development goals, especially, as you know, goal number 5, which is to achieve gender equality and empower all women and girls. And also number 4, which is to ensure inclusive and equality education for all and promote lifelong learning.
And all the other organizations like the World Bank have also pledged to address gender inequality within its own organization. The pledge was made by the World Bank's Chief Executive Officer, Kristalina Georgieva, at an event held to mark International Women's Day at the World Bank, which you attended, Marv.
Yes, PJ, let's take a listen. I understand, we'll move on to the World Bank's Chief Executive Officer, like you said, actually stressed that there is a need to, have gender equality within the bank, which was very encouraging, PJ, because I had the opportunity of really meeting some of the World Bank top management, of which some of them were women. And also there was a woman scientist who talked about how she got into doing the sciences and was urging, the world over to increase the number of women and girls that they actually put on some of the, science projects. I think Zimbabwe also has STEM.
She spoke
about that and said, NASA in particular, where she was a scientist before, was actually trying to see if they could increase the number of women that are on that program. But PJ, coming back to you.
Yes. Zimbabwe also held events spearheaded by the Women's Affairs Ministry at the Harare Sheraton, at which women and girls' rights organizations attended the event. I hope we have their video right now.
I'm not sure. I think for now, we're going to have to move on, PJ, to you introducing Indebele while we wait for our machines to warm up.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwamhlanje. Uhlelo asihluzeni ibomama. ngalesi sikhathi ngakumbe ngithi ngale inyanga lapho esikhangela khona imisebenzi emihle eyenziwa ngabomama ebukekayo ngabesifazane ngale inyanga akambimbitho eka March wonke. Kodwa ke ilanga lokunanza imisebenzi yabomama emhlabeni jikelele lube khona izolo kwaba lezi lama theme indingimba ezithile eze United Nations eze Zimbabwe lasemhlabeni jikelele. Indingimba kuyikuthi women in changing world of work, planet 50-50 by 2030, labo ke ngabe United Nations. Kuzoba lezinye eziningi-ningi ezenhlanganiso ezehlukeneyo kulabo World Bank lapho umavela sayikhona kade benanza njalo ukuphakama kwabomama ikakhulu khona ngale ngasebhanga ele World Bank. Kodwa ke bebamba njalo la kwezinye inhlangothi like njengama scientists abazingcwethi kweze science. Ikhoke yikho esikuphathayo lamhlanje umpumelelo ukuphumelela kwabomama, ukuphumelela kwabesifazane ezikhundleni zaphezulu zobukhokheli, ezikhundleni ekade vele zisaziwa endulo ukuthi ngezabesilisa. Kanti ke lathi silalo ithuba lona lelo eleneleyo lokuthi singene khona lapho. Kodwa ke inkinga lokho ezikhona lezikhubeko ziba khona, siyakwazi khona lokho. Kodwa ke umntwana oyintombazana lamhlanje kumbe ngali inyanga ekambimbitho simtshela ukuthi akukho okunye okungakuvimba ukuthi wenelise ukufinyelela lapho ofuna khona indingeko zakho, izifiso zakho.
Yeah. PJ, nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day iro rinorangarira mabasa ari kuitwa nemadzimai zvimhinga mpinyi zvavari kutarisana nazvo, uye tichitarisawo kuti nezuro takaona pasi rose neZimbabwe vachicherechedza zuva irori remadzimai. Gore rino zuva remadzimai riri pasi pedingindira rekuti be bold for change. Saka ndo zvimwe zvatichange tichitarisa, uyezve tina amai Shefra Dzamara vatanga tiri kutaura navo tisati tapinda chirongwa, asi ndinonzwa pari zvino kuti varipo panhare, uyezve vanenge vachange vachitaurawo nesu sezvo nhasi riri tasvitsa makore maviri murume wavo Itai Dzamara akatsakatika. Taunza isu amai Dzamara kuti titarise kuti ndezvipi zvimwe zviri kuitika munyika kumadzimai zvatinokwanisa kunge tichizeyawo panguva iyo madzimai ari kurangarirwa pasi rose iwo mwedzi uno wa kukadzi kurume. Saka PJ tina amai Itai Dzamara pari zvino tombonzwa kubva kwavari. Amai Dzamara makadi yenyu?
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tiri nani, tinozuva kuti zuva rinoiri izuva risina kunyanyonaka kwamuri. Tsanangurei kune vamwe vakateerera kuti nhasi zuva iri rakakosha sei kwamuri.
Nhasi zuva iri rakakosha nekuti murume wangu asvitsatu yezi tisingazivi kuti ari kupi. Izuva rine kurwadza kuzhinji nekuti handizive kuti mumwe wangu ari kupi.
Imi semudzimai tambobvunza, pane rubatsiro here rwamunowana kubva kune vamwewo madzimai? Tichitarisa kuti nezuro pasi rese ranga rakatarisana nezuva rekucheretedza mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Pari zvino hakuna madzimai ari kumirawo neni.
Asi shuwiro yenyu imi ndeyei?
Shuwiro yangu ndeyekuti madzimai tibatani titaurewo kuhurumende yeZimbabwe ino kuti stop abduction. Vandibatsirawo kutaurawo kuhurumende yeZimbabwe zvakare kuti ndikwanise kuziva kune murume wangu.
Ya, mombobata yenyu makadaro. PJ, we're hearing there from Mrs. Shefra Dzamara, who is Itai Dzamara's wife. She's just, you know, explaining that at a time when the world is observing the International Day of Women, which was yesterday, she is really going through a very tough time right now. Because as she says, not so many women's organizations have really been supportive, you know, and, you know, have been standing in the gap for her. I don't know if you want to ask her any questions. She's right here on the line.
Kuridziro yenyu yamungapa kune yavo vamwewo nekuti pane pamwe pandamboverenga paneve ku Zimbabwe Peace Project. Vanga vachiti pane mumwe zvekare akanyangadika gore ra 2012. Atove makore mashanu pari zvino. Vakatsakatika havazi muto. Munomboedzawo here ku nge muchitsvagana semadzimai kuti munge muchishandira pamwe chete?
Izvozvo ndiri kutoronga kuti ndigone kuonawo nemadzimai ane akapinda nodambudziko randakapindana naro. Ndichaonawo kuti ndingabatsirwe nani kumadzimaiwo angabvumo angakwanisa kundibatsirawo.
PJ, rambai makabata henyu amai dzamara, tichadzoka kwamuri. Tomboenda kuna sisi PJ.
Okay.
Yeah. Lapo ke besikhuluma lo nkosikazi Itai Dzamara, umngakhe wentatheli izindaba njalo olwela amalungelo oluntu owathunjwayo eminyakeni emibili edluleyo ngelanga lalamhlanje likambimbitho ngo-2015. Lapho ke ubekhuluma ngenhlupho abhekane lazo, ekhuluma njalo ukuthi uchiye ulabantwana abasesibancinyane abangazwisisiyo ukuthi ubaba wabo angaba waya ngapi, njalo bahlala bembuza ukuthi ubaba ungapi. Wanyamalala uItai Dzamara ngelanga lalamhlanje ka-9 Mbimbitho.
PJ, tinoonawo kuti kuZimbabwe nezuro sekutaura kwatamboita kwangange kune mabiko ekucherechedza iro zuva iro reWomen's International Women's Day. Takaona kungoti mavhidhiyo edanenge ari kunzi asati aibva, asi takaona madzimai vachikurukura uyezve vachitaura nezvemabhizimisi nezvimwewo zvavari kusangana nazvo. Pane zvimwewo zvakabuda zvakanaka. Pane madzimai ari kuti vari kuita mabhizimisi ari kuvawanisa raramo, uyezve vakanga vari kuInternational Conference Center uko vanga vachiratidza mamwe mabasa avari kuita. I think now we can take a listen to some of you know, the businesses that women are actually doing in Zimbabwe that are, you know, going very well. As we, you know, I was saying earlier on, there was a conference at a meeting at the conference center, and there were women who were actually exhibiting some of their wares and had this to say.
Ronda ine basa guru zvekuti tine makambani taitarisa munyika muno. Ndakaona inini chindiburitsira makambani 10 atinogona semadzimai kuti tiite munyika muno. Kuti ndikange ndamira nemachips ndomira nemachips, ndikange ndamira nekubita salad ndomira nekambani yesalad, ndikange ndamirawo nekambani iri kugadzisa stock feeds ndomirawo nekugadzisa stock feeds, ndichishandisa bambaira ndo kana ndamira ndogona kugadzira matoothpaste. Imwe kambani yadzandiri kutaura iyo inogona kugadzisa futi zvakare flower. Saka ndogona kuti kambani yekugadzisa flower.
Commissioner Jessica Moyo, takasakisa kuti titange club yemadzimai. Takaona kuti madzimai anga akangogara zvikazhinji maspouses emaofficers edu vanga vakangogara mudzimba vasina zvavari kuita. Tikafunga kuti tikatanga club week vakaitawo maprojects avo vanowana zvinovabatsira vasingangomiriri chete mari dzinenge dzichibva kuvarume vavo.
Tinga vadegu vari kutenga zvakanyanya chaizvo zvikutokwanisa kutorarama isu vari kugadzira nevamapeakutikadawo uye zvekare vanhu vari kutengesa madhegu kuvai vari kurarama pamwe tinogona kuwana ini $2,000 avhare tinogona kudarika kanakutidoo.
PJ, we heard there from some of the women who are actually, you know, seem to be progressing very well. Vari kutaura ivo kuti pane mabasa avari kuita. Vamwe vanoti vanorima mbambaira dzavari kushandisa kugadzira machipisi, vamwe vari kutaurawo zvakasiyana siyana. Asi pane zvimwewo zvakanaka zviri kuitika munyika, ndo zvatabva kunzwa. Tiri kunzwa kuti pane munyarikana aripo, PJ.
Yeah. Siyakwamukela kuhlelo lwetu nkosikazi Nkosazana Sihle Nyati. Hello.
Ngiyabonga.
Yeah, Nkosazana umbe Nkosikazi.
Nkosazana.
Nkosazana umanyati.
Yeah, umanyati.
Yeah, wena ke ukunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo abesifazane. Kuyini elikwenzileyo ngase Zimbabwe izolo la kuyo yonke inyanga yanale eka Mbimbitho?
Oh, okwenzakeleyo ukuthi bekule mkhankaso enye ibitholakala in terms of ama physical spaces ekade sikwenza ukuthi bekusiba lenkulumo sikhuluma ngendaba ezihlupha omama njalo futhi sisamukela ukuthi kukhona osokwenziwe ngomama okuhle and then kwenye ilevel sithola ukubana omama bebelenkulumo eziningi ku-social media bekulama-conversations ku-Twitter and then enye into enjabulise kakhulu ukuthi lo nyaka ade ongasomhlanganiso kuphela ezilwela omama akade zikhuluma ngaleli langa but omama indawana zonke bebethumezelana ama-message ku-WhatsApp beqinisana njalo futhi benanzelela ukuthi omama kuningi abasebe ku-achievile kodwa kuseselohambo kuseselezinto eziningi okumele zenzakale if omama bengathuthuka ngendlela ethabisayo
ye ungathi nxa ukhangele emuva liqalisa ukulisungula inhlanganiso ezehlukeneyo ezabomama ungathi sokube nomehluko na lapho liqalisa imikhankaso yenu yona leyo imihlangano yemfundiso ingxoxo zokuxoxisana ungathi kuba lenguquko na
inguquko ikhona ngoba sesibona omama abaningi besiba lesibindi ukuthi baphatheke endabeni zombangazwe ku-politics so lokhu yinto eqakathekileyo kodwa sinanzelela ukuthi ku-cabinet bese lawo mama abalutshwana kodwa nxa sikhangela ukhetho olubuyayo inhlanganiso zabo mama seziqalisile ukuthi zifundise omama zincedise omama ukuze baphatheke mo kuma-elections abuyayo and then nasikhangela kwezemkhonomi kulabo mama ababona kuqakathekile ukuthi kube le-economic empowerment so sebe lenhlanganiso eziningi ezincedisa omama ukuthi labo bathuthuke kulokho and then bese sinanzelela futhi ukuthi sokulenhlanganiso eziningi ezincedisa omama ukuthi bathole imfundo besiya phambili ngoba sinanzelela ukuthi okwenza ukuthi omama bahlutshwe izikhathi eziningi yukuthi abakho economically independent so kubalulekile ukuthi umama la enelise ukuthi azidingele okuncane ukuze akwanise ukuthi azimele
yeah I was talking to one of our guests, Miss Sihle Nyathi. She's based in Bulawayo. She's a woman activist, and she was just explaining. I'd asked her if ever do they see any progress from the time when so many organizations, human rights organizations for women. Mushroomed in Zimbabwe. Mm-hmm. Do they see any progress? And she was just answering that, yes, there is little progress, although there are still so many problems. I think you can answer that that question in English, Sihle.
Okay, we have seen notable progress in terms of women's empowerment because we find that a number of women are involved in terms of political leadership. Mm-hmm. We've seen women taking up posts in terms of business and also in academia. And you'd find that in terms of furthering education, whether it has to do with all levels or whether it's university education, what we've noticed is that more women seem to be enrolling for degree programs, actually more than men. But there's still more that needs to be done in terms of having more women in leadership, in academic posts, and also having posts as academic ministers. So still more needs to be done, although we do have to acknowledge that women have made tremendous strides.
Mm. Thank you so much there, PJ. Tomboenda kuna Mai Zamara. Mai Zamara, muripo here parunare?
Muripo.
Tichienda mberi Mai Zamara sekunzwa kwamuri kuita tiri kutaura nevamwewo madzimai vari kuita mabasa ekukurudzira kana kuti kuchengetedza kodzero dzevanhu munyika vari kutaurawo kuti pane zvimwe zvakanaka zviri kuitika munyika asi imi semudzimai ari kutarisana nedambudziko ramakatarisana naro remangwana munoona rakamira sei munyika pane zvingagadzirike here dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
Ndaiwana mukana yekutaura nehurumende chandainyanyotaura ndechekuti
stop abduction. Kuti kana munhu akataura zvamusingaurire nazvo, musamukambe kumubvisa kumhuri yake. Zvinotaurirana zvakanaka vanhu vogadzirisana. Pane kuabdakta muse zvakaita kumurume wangu nezvinosvisvikana for 2 years tisingazive kuti aripi, chinhu chinorwadza.
Saka tinotarisa hedu kuti kakawanda kazhinji takaona murume wenyu achiwana mubairo svondo rapfuura, uyezve kakawanda kazhinji tinotaura nezvemurume wenyu, asi vazhinji hatizotarisa kuti ko vakasara vari kurarama sei. Munoona pakamira sei ipapo imi semudzimai?
Pakuina mapraizi ma tinotenda Mwari. Asi handina zvokutaura zvakawanda nokuti vanhu vanogona kunge vakanganwawo kana kuti vanenge vasingakwanisiwo kubatsira vakasara vacho.
Aiwa, imbobata yenyu makadaro. PJ, we heard there from Mrs. Shifra Zamara, who's just talking about, and you know, I asked her a question that, what do you think? Because some of the time when we do talk about some of the issues that are facing Zimbabwe, we normally, you know, like refer to Itai, the person that was abducted, but we don't look at his family, what's happening with his wife and kids. We do talk about them, but not at the level that we talked about the one that was abducted. So she's saying, you know, sometimes people do forget because this is 2 years later, but she's happy that her husband got an award last week, and you know, she's striving on.
Yeah, and as time goes by, people tend to forget.
That's what she's saying.
Yeah, what imbuyele kuwe manyati iu ngati isimo sezo isimo sezemfundo eZimbabwe. Bavame ukuthi abantwana abangamantombazana kumbe abantwana abangamantombazana nxa beqathaniswa labesilisa, abesilisa bathola imfundiso kumbe imfundo ukwedlula abesifa amantombazana. Lokhu kunjalo na ikakhulu nxa sikhangele emhlubulweni waseMandebele.
Kulento ezimbalwa ezenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana abangamankazana bengatholi imfundo. Ngeke ngahambe emaphandleni and ngathola ukubana umntwana oyinkazana isikolo omele ahambekiso sikhatshana kakhulu. Omunye uzumbone emgaqweni edinga imota ezingamfikisa esikolo. Lokhu kusho ukuthi umntwana oyinkazana engacina engena engozini eziningi ngenxa yalokho. Esokubuya futhi indaba zokuthi abantwana abangamankazana bayaswela into enjengama-sanitary pads. Osokusenza ukuthi babe lamalanga lapha abangenelisi khona ukuya esikolo. And then nxa sesikhangela emfundweni yangaphezulu, sithole ukubana kulokuhlukuluzwa even kuma-colleges lakuma-universities. Yikho kube le ngxoxo ukuthi yikwini okungayenzakala ukuthi sibe lalokhu esithi ngama-safe spaces ezikolo for abantu abethu abangamankazana laku-even ama-university lama-college. So kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Nxa lo hulumende engasiza kube lama-scholarship le mali ezingaphiwa specifically amankazana uze babe le-access to education e-primary kusiyafika e-university, ngoba kathesi kusasilela kakhulu kulokho.
Nkuthazo bani elingayenza lina njengenhlanganiso zabamela abesifazane lamantombazana elikubonayo nxa liye kufield lisiyaxoxisana lawo, yiziphi sibili ezingakhokhela inhlupho elizibonayo?
Kulokuningi esikwenzayo, like kulama-leadership program, inhlelo ezokuncedisa omama ukuthi babe zinkokheli ezilow thrones. Yikho esikwenzayo. And then for amantombazana lawa akhulayo, kule nhlelo ezementorship, inhlelo zementorship lezi ziyancedisa ukuthi babezazi ukuthi bangobani, njalo babone ukuqakatheka kwemfundo lekusasa yabo. So lokhu ngokunye esikwenzayo. Bese kusiba le nhlelo esingathi ngezamabhizimusi lapho esincedisa khona omama ukuthi benelise ukuziqalisela amabhizinisi abo, benelise ukuthi bazenzele. Then kulezinye inhlanganiso ezikhangela omama abafisayo ukuthi engxenye bengabhala i-olevu ukuthi babancedise esikolo bakwenelise ukuthi babhale labo baqhubekele phambili.
Interesting there. Maybe if you can just give us in short in English what you've just been speaking to PJ about.
Okay, what has been happening is that activism is taking place on different levels. Mm-hmm. There is the economic or entrepreneurial level where there are a number of programs that are specifically focusing on women empowerment economically, because the cycle of violence that women face is tied to lack of financial independence. So there are programs which specifically target that. Then there are programs which specifically deal with issues of violence against women, and this happens at the level of conscientization, where women get access to the laws that can actually protect them. And then there's also help at the level of offering psychological counseling to these women. And then there are also programs which are focusing on women leaders or women who aspire to be leaders from the local district level up to parliament and even ministerial level. Mm-hmm. So those are some of the programs that we've been targeting on. But I'm particularly excited about the initiatives that have to do with affording women basic education. There are initiatives which are helping women who have not had the privilege of writing their O levels to actually embark on that.
Mm-hmm. Thank you so much. PJ, we have our other guest on the line, Mrs. Monica Muchangwa, who's actually the chairperson of the Women's Parliamentary Committee on Women's Affairs. Welcome to the program, Mrs. Muchangwa.
Thank you very much. I'm happy to be on this program.
We are happy to have you at a time when the world yesterday and Zimbabwe actually commemorated International Women's Day. You were at the event. What were the highlights?
I must say the International Women's Day of this year was celebrated in style. It was actually, it goes together with the theme of this year, Be Bold for Change, which was calling all women from all walks of life to forge ahead for a better working world. This was actually a very, very good day. It was really well attended. Mm-hmm. We had more than 5,000 who came from the 10 provinces of the country, and women who are really wanting to celebrate the achievements of the past so many years. It has been wonderful to see that 37 years after CEDAW, about 22 years after Beijing, mm-hmm. a lot more women and men have come on board to see that there's real change for women, real change in making women empowered.
Mm-hmm. Mai Muchangwa, tombopinda mururimi rwaamai kuti imi makatarisa mataura Beijing, muchitaura kuti pane zvamuri kuona zvatisanduke, zvii zvanyanyosanduka? Tiona kuti munyika vamwe vanoti pari zvino hapana mukana wacho kuti madzimai anyatsoonekwa achikwira kumabasa epamusoro. Zvii zvamungati zvachinja imi panguva apo vanhu vari kutarisa zuva irori remadzimai?
Zvandinoda kuti tichitaure ndezvekuti kana tichitarisa zviri kuitika mukati menyika pakati pemadzimai, mm-hmm. haugoni kuzvibvisa nezviri kuitika muikonomi. Ikonomi yenyika kana yakadzikira, naizvozvowo zvingange zvichisimudzira madzimai zvinenge zviri zvishoma shoma. Zvingaite kuti madzimai vange vachiitwa toti empowered, mari yacho inenge isipo, but chido kuzoti mutemo yenyika yokuti madzimai vasimukire inoonekwa iripo. Nezuro takaona kuti tafamba zvokutoti ministry yedu yegender munyika medu yakazovhura bank rekuti madzimai vachitanga iye zvino kuwana yatinoti capital, nekuti kana uchida kutanga business haugoni kutanga business nemari yako. Mari yekusevha haipo zvakare, uyewo zvizhinji zvainetsa madzimai ndezvokuti izvo kuti vaende kumabhengi kunopuwa mari yatoti access to capital zvanga zvichitinetsei. So kuti titi izvo hatina chete achivha, tinoda kuona mari dzavo akakura. But kana tichitarisa munyika medu, totarisawo kuti ikonomi yacho iri kufamba zvakanaka here, nokuti kana pasina mari, kana musina mari munyika, chokwadikana maprograms mazhinji anenge achida kuti madzimai aite. anotadza kufambira mberi. Asi ndoda kutenda kuti basa gurusa raitwa munyika medu. Taona kuti taane kana constitution yedu chaiyo yenyika yedu yakabudisa zvakapatuka pamusoro pema rights evanhukadzi. Tikuona kuti kana kwatabva madzimai akuonekwa ane namba yakati kwiri, hongu tingataure kuti hatisi kunzwa kuti tasvika chaizvo patoda kusvika. Nokuti takatarisira ma50-50 yatakataura nezvayo. Iyoyo tiri kuona kuti tikufamba tikuenda ku right direction. Tiri kuona kuti tikutanga kuti nyaya vanasikana vatange kuenda kuzvikoro, nekutoziva kuti education mwana kana aenda kuchikoro kana mhuri yake inoita zviri nani. Kana iye madecisions anotorwa nemunhukadzi mukati meupenyu hwake anenge ari nani. Ende zvinhu zvekuti tafamba nazvo munyika medu, hatingabva tashora zvese zvatagona kufamba nazvo, asi kuti hongu hatisati tasvika. Panodiwa kuitwa zvakawanda. Toda kutarisira ikonomi patiri iye zvino, tava kutarisa dai ikonomi yedu yaitawo zvakanaka. Nokuti kana ikonomi yaite zvakanaka, madzimai edu vangave vari kurima vanowanawo muripo wakanaka. Vangava madzimai vedu vari mining vanowanawo muripo wakanaka. Vangava madzimai vedu vanotengesa chaizvo, nokuti kuti utengese unotoda munhu ane mari yekutenga zvaukutengesa. Asi takatarisana nemunyika medu nemushaikwa kwemabasa atinoti maformal jobs, kana even atinoti informal acho zvaakunetsa. Saka kuti munhukadzi ane pfungwa idzozvo dzekuti abudirire asi ari mukati meikonomi inenge isingafambi zvakanaka, hazvionekwi progresi yacho yamunenge muchiita.
Mai Muchangwa, tombokubatai muromo ipapo kuti mataura imi panyaya yekuti pane bhanga riri pasi pegurukota rezvemadzimai. Madzimai anokwanisa kuwana mari yamataura iyi sei? Zvizvi zvavanofanira kunge vachiita, vanoenda kupi?
Apa ndo paakutaurwa kakunzi iwa mudzimai akarongeka, iwa mudzimai setimu yakanga iri yehurumende yedu gore rino, international team ndiyo andataura ka be bold for change. Ye national team yakanga iri kuti takuda mudzimai ari bankable, meaning kuti unofanha kutoziva kuti uri wakamira une chinobuda pauri here chinoratidza kuti uri munhu. Tirikuda madzimai ari business minded, kuratidza kuti unofanira kutoziva kuti ichi ndo chandinoda kuita ichi, ende ndinofanira kuita ichi. Ndikapinda mubhengi ndinovataura kuti chichi nechichi chandinoda, ugoitawo pfungwa dzakangwarira, ugoitawo munhu ari balance, anogona kubalansa zvinhu zvakawanda. This was actually the national team of Zimbabwe. We want now a woman who is bankable, business minded, brainy, beautiful, bold, blessed and balanced. Ndo zvati kutaura kuti bank iri sokutaura kwakaita iye mumiriri minister wemadzimai ndeyokuti izvo madzimai anenge abuda neproject yavo yakarongeka vanogona kuenda kubank uko irevolving funds, wopuhwa hauchazobvunzwi kunzi unemba here kana kuti something chatinoti collateral. Asi kana kuti unenge waratidza nekubuda pfungwa dzako dzakaswatuka paprojekti yaunenge uchida kuita, unowana mari iyoyo. Ende madzimai havasi vanhu vanotyisa kupa mari. History yakaratidza yega mabhangi ivo varipo kudhara kuti kana madzimai vapuhwa zvikwerete, madzimai vanodzosera.
Ya, mumbobata makadaro, Honorable Muchangwa. PJ.
Okay. Umhlonitsho wami kuthi akasekho ecingweni, so sakwazike ukuthi ithini. Kodwa ke hayi, uthi ngithi kafu ngamafitshane okade kukhulunywa ngunkosikazi Monica Muchangwa. Yena-ke engikubambileyo okukhulu yikuthi bananzile leli langa izolo lakuthange njengogatsha olubona ngendaba zabesifazane kuhulumende waseZimbabwe. Babe lo mkhosi lapho isibone khona enye yama-videos alayo udlala kathesi Marvelous, lapho unkosikazi Nyasha Chikwinya akade gida khona kanye lo nkosikazi Damasane. Kodwa ke sizaluthilela nxa kuyukuthi iyabe sivuthiwe leyo video. Engubambileyo okuqakathekile akutshoyo unkosikazi Muchangwa yikuthi uthi yena kule bhanga selisunguliweyo elilakho ukweledisa omama ukuze bazithuthukise ukuze basungule inhlelo zabo ezamabhizimusi uthi yena vuka mama waseZimbabwe uzenzele ngoba akula omunye umuntu ozabuya azokwenzela kumbe azokukhangeza ukukupha uncedo lwemali vuka uzenzele uye lima lawo njengabanye
PJ very interesting there. We understand that we have our other guest, Shefra, on the line, but I would also like to welcome some of those ladies that are actually, and men, gentlemen, that are live streaming with us right now. We have Linda Tsungima Sarira. We were actually trying to get hold of you, but she says, thank you for commemorating International Women's Day with us, VOA. And we have Nikki Mati, who has joined us. We have Faith Chingwa, who says, thanks for this live talk. We have Catherine Mija, who has joined us. And we have Dr. Chipo Dendere, who is also live streaming with us. And Dr. Dendere, we're actually also trying to get hold of you. So if we have a chance, so you can weigh in to, you know, on what our discussion is today on International Women's Day. Maiza Maramuripo Erepanare. Ehe, nare dzenyu dzanga dzambodona. Asi tanga tiri kutaura apa na honorable Monica Muchangwa vanova ivo parliamentary committee yemadzimai. Munogona kuva kutaurawo zvamuri kufunga imi kana pane zvamudo kuti vaendese ku parliament semudzimai tinzwe kuti vanga zvitambiro se taura izvi.
Okay. Chikumbiro changu na chondeke kuti madzimai tibatsireiwo. Tikone kutaura nehurumende kuti ndi murumango wawanikawo kana ndizvive zvakaita ndochikumbiro changu chikuru ndoda kuti ndizvive kune murumango kana ndizvive zvakaitika chete.
Maizambara batai makadaro. Honorable Monica Mutsvangwa muripo here panhare?
Ndiripo, yes.
Taita rombo rakanaka tina amai Shefra Dzamara varipo apa vari kukuva nechikumbiro chavari kutaura kuti sezvo tawana mudare aripo regai titaure navo woman to woman vari kuti ivo vane chikumbiro chavo hamino kana machinzwa.
Yes, ndachinzwa ende ndinofara kutaura namai Dzamara ndichivaudzawo semunhukadzi kurwadza kwazvinoita tese tine mhuri tese tinenge takaroorwa tinana baba mumba tine vana tichikumbira kuna Mwari kuti ukudze mhuri yako une murume wako mumba wosvikirwa nguva yokuti anongoshayikwa pasina kana tsananguro kuti zvinorwadza sei. I can feel for her ndokudzwirai mukatikati mumwoyo wangu and semamembers of parliament semadzimai tinokunzwirai zvakanyanya mai Dzamara and chitarisiro yedu and toramba tichipusha kuti kana tichitaura pese patinotaura mudare reparamendi kana kuri kupi kuti wedu wee nyika ino nesestate inofanira kuramba ichitarisisa kuita mainvestigations kuti vaba Dzamara vagoonekwa vagarewo nemhuri yavo vagare nevana vavo vakurewo nevana vavo in a country yakarwirwa yakasunungurwa seino vanhu takaunza rusununguko ini ndiriwo vamwe vakaenda kuhondo tikaunza rusununguko rusunundo rwaiunzirwa munhu wese womuZimbabwe zvisinei kuti upi kana kuti upi kana kuti unobhiliva in wati kana kuti unobhiliva nechii asi kuti rusununguko freedom of you know ndo yatiri kuti ha zvinorwadza chose ndinorombo asi ndinotarisira kuti pushi inoitwa kubva kwakasiyana siyana makona ese naivo basa ritinozwa kuti mapurisa ari kuita dai zvazobuda pachena kuti at least baba vadzoke pane mhuri yavo vagare zvakanaka nemhuri yavo.
Tinokutendai mai Mutsvangwa. Mai Dzamara, ameno kana pane zvimwe zvamanzwa zvataura mai Mutsvangwa, pane zvamungade kuwedzera here ipapo?
Zvavataura ndazvinzwa zvavo ndinotendawo kuti vanotodawo kundibatsirawo.
Saka mai Mutsvangwa, basa taisa mutasiya mumaoko enyu. Mukazoona mai Dzamara vava kuuya kuparamende musavhunduke mapa chitsidzo ipo pano pachirongwa chemadzimai.
Hatina problem nazvo.
Ehe, mombobata makadaro mese PJ.
Unkosikazi Itai Dzamara lapo ubecela unkosikazi Mutsvangwa ukuthi amfikisele edaleni leparlamente ngesicelo sakhe sokuthi lokhe esadinga umngaki.
Mm-hmm. A very interesting exchange there that we just had between Mrs. Monica Muchangwa, who is the head of the Parliamentary Committee on Women, and Mrs. Itai Dzamara, where Mrs. Dzamara is appealing to Mrs. Muchangwa to, you know, perhaps, you know, as a woman, to say, can, you know, this issue be heard in Parliament? And Mrs. Muchangwa, they just pledged that, yes, she is in support of whatever she can do to ensure that Itai is reunited with his family. But as we go along, ndodzoka kwa murimi honorable Muchangwa, tinoona kune musangano mukuru ku United Nations svondo rinouya Zimbabwe ichange iriko here inenge iri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Yes, tinotenda kuti tagona kuendesa madelegation anobva ku parliament inoo ndiri wano wavo vachange variko, tozoona ministry yedu ministry yemadzimai vanenge variko. Gore rino Zimbabwe ichange itori nema side events zvokuti tinotoda kuti kana kune vamwe vanogona kuuya ku United Nations to attend those events. Patinenge tichitaura nebasa guru ratakaita panyaya tichitarisa nyaya dzehuman trafficking, tozoona tozotarisa futi nyaya dzeeradication of early child marriages. Ndinoda kuti ini ndiri kutaura semukuru sevice president weSADC parliamentary forum kuriko kwakabuda yatinoti SADC model law on eradicating early child marriages and also protecting those who are already in marriage. Tirikuenda nematopic aya ari two senyika, ndiwo atinenge tichiparatidzira kuti takaita zvipi semuparamende medu, takaita zvipi semadzimai, nokuti ini ndiri mukuru wemadzimai vose from all political parties. Ndinotungamira madzimai ese ari muparliament. Takamira tiri tese kudaro kuona kuti nyaya dzevamadzivanhukadzi vakanga vachitorwa vachinyeberwa kunzi kune mabasa, kunyanya vaienda kumiddle east vachiudzwa kuzi kune mabasa, vachisvika ikoko voitwa zvisina kunaka. Takamira chaizvo maparamendarians evarume kuti tinyatopusha nyaya yekuti vana havadzoserwe kumusha. And takaita success yakatinakei chaizvo nekuti big number yakagona kudzokera. Asi tiri kutarisira kucharamba tichiita kudaro kana paine pese pakaitwa human trafficking, tiedze kuti pane mwana weZimbabwe wega wega akatorwa achifurirwa kunzi uri kuenda kunopuwa mabasa nokusvika ikoko otanga kuabhiswa, tamutsvaga tamudzorera kuno kumusha. Saka ndozvikurusa zvatitaridzira zvatagona kufamba nazvo pamwe chete nematraditional chiefs nemareligious chiefs vese. Takaitawo tinewo iye zvine izvi atinoti mapublic hearings ekuti tiende tichibuda kunzvimbo dzakaita fanika muno muZimbabwe. Tinoziva kuti kune vana vakawanda vanoroorwa below 18 iprovinsi yeMashonaland and Central. Saka tinodawo kutiende ikoko semamembers of parliament tichitaura nevana vakaroorwa ivavo kuti tinzwisise nhamo dzavo chaidzo chaidzo zvavari from the horse's mouth, not kuita zvokuverenga. Ende nekuvataurirawo kuti mutemo watinoti constitution bumbiro renyika rakatisa iro kuti mwana wese ari below 18 hafani kuroorwa. Tinenge tichitaura nevana vadiki vasati varoorwa vacho nevakatoroorwa vacho kuti nekuti vakaroorwa vacho vanoda kuchengetedzwawo futi, vanoda kuonekwawo kuti marights avo tingavachengetedze sei, zvingaite sei kuti vadzokere kuchikoro. So ndozvimwe zvikurusa zvatiri kuita semamembers of parliament semadzimai eZimbabwe kuti nyaya yekuti tibvise nyaya yekuti vana vadiki vanasikana vanopirwa sekuri pangozi, vanasikana vamwe vanotorwa mumachechi vachirodzwa kune madhara vachinzitora, vamwe vanozitorai nimundipewo chikafu kana mutipe mari. Zvese izvi pabumbiro redu remutemo they are criminal because makanyatsobudiswa nyaya yekuti mwana asati a 18 haafanirwi kuroorwa. So ndodzimwe nyaya dzatoti munyika medu semadzimai ari kuparliament madzimai vamwe vanoona nema program iwawo tashanda together toda kuratidzirawo patasvika nepati kuda kusvika.
Mombobata makadaro mai muchangwa. We have another guest. We have Linda Masarira. Welcome to the program, Miss Masarira.
Notenda mafera sei makadi enyu. Washington DC nevateverese.
Aiwa tiri nani zvedu tiri kusangana panguva apo pasi rose takaona nezuro richicherechedza zuva remadzimai uyezve iwo mwedzi unoyo imwedzi wemadzimai pane zvamungade kutaura here muzvare Masarira zvamuri kuona imi semumwe anoshandawo munyika achirwira kodzero dzemadzimai?
Chandinoona chekutanga ndechekuti kodzero dzedu dzemadzimai hadzisati dzava kuremekedzwa nehurumende nekumishando yakasiyana-siyana yatinoita mukati medzimba dzatinogara nemukati medzimba dzatinoroorwa nedzatakaberekerwa. Tinoona kuti tichiri panguva yekuti mukadzi anotarisirwa pasi kuburikidzwa netinoti socialization makudzirwa atinoitwa hatisati takuonekwa sevanhu vakaenzana as equal partners. Saka saizvozvo munoona kuti chero bumbiro remutemo richitaura nyaya ye50-50 gender representation iyoyo 50-50 inongooneka yakanyorwa papepa chete asi mukuita nemagariro aimo. Saka isu semadzimai toti ngatisimukei tiratidzire kuti izvi zvekusaenzaniswa kwatiri kuitwa hazvisi pamutemo nekuti tose takafanana mubumbiro remutemo uye tose takafanana mberi pamusidi wedu akatisika. Saka tikuti izvi zvikwanisike kuita kuti wariko takaenzana mungava mumabasa mumagariro kana mupolitics chaidzo zvinenge zvinotogona kutozobudirira kana isu tichinge tagona kusimuka semadzimai tabatana taregedza kushorana tarwa pamwe chete kutigadzirise zvinhu zvese zvinotambudza mwanasikana nemudzimai mukati menyika yedu.
Aiwa tinota ane nzeve anzwa. Handizive honorable tsvangwa muripo here panhare?
Ndiripo ndoda kumhoresa Linda Masarira nchiti wakadi yako musikana akashinga chaizvo musikana uyu. Ene ndinoda kuti zvese zvataura ichokwadi ichocho kuti kana pasina implementation nyangwe mutemo ikaiswa yakawanda sei nyangwe bumbiro remutemo rikaita rakanaka sei seredu remunyika medu ratinoti constitution yedu is a female document but kana mitemo irimo first isati yazikanwa marights ndosaka ndiyo nhamo guru yatinayo munyika medu yekutanga ndeyekuti mitemo iyi hai tinodawo political will all the time yeleadership yekuona kuti vaimplimenta zvinenge zviri pamutemo. Tinodawo kuonawo kuti iyo constitution yacho vakaisirwa marights ivawo mukati vanoziva here marights avo, do they know their rights? Saka ndiro basawo ratinofanira kuita isu tinotolimitwa tinoedza chaizvo separliament but chokwadi ndechekuti dai kuri kuti nyika ikonomi yakamira zvakanaka pane basa gurusa ratinofanirwa kuita semamembers of parliament kunyanya madzimai kufambira kuenda on a road show kutaura nevanhu mumamisha kuti vazive marights avo nokuti kuti varume kana kuti vangarambe vari pamusoro kuimplimenta kana vamanhukadzi vese vavhunduka nyika yese vati ava ndo marights edu munogona kuisa pressure kumusoro kuti paitwe implementation. So zvese izvozvo isu taedza tinotoedza nyaya yekuti alignment zvakare yekuti pane mitemo inoda kutarisiswa kuti kudhara pane yatinoti maparliament act ndokupai example yekuti consent of sex is allowed by a statutory instrument inoti mwana ane 16 ane consent to sex. Mutemo mukuru wenyika wakaiswa 2018 unoti iwo mwana wese ari below 18 hafani kuroorwa. Saka ndozvinhu zvimwe zvatinoti alignment yedu endisedzokera pakare pekuti kana ikonomi yenyika isina kumira zvakanaka zvinhu zvese zvinofamba very slow ende toona kuti implementation yodini yononoka. Nyaya dzekuti tichinje mafungiro evarume pamusoro pemadzimai ndisu madzimai ticharamba tichipusha tichiratidzira marights edu taakuvazi
vachiziva ndosaka isusu even as a caucus takaita inonzi takalonja inonzi hipo shi yokuti isusu takuti varume come on board matraditional chiefs come on board zvati kutaura ndezvizvi 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 toda kuti varume vazive kuti madzimai aya ndiwo marights edu kana chitaura 50-50 yakasainirwa nehurumende yenyika ndeyekuti tiende tese nekuti takasikwa namwari the eyes of the lord tiri vanhu takangofanana saka nyaya dzekuti tisimukire dzinoda kuramba takashinga semadzimai
tombokubatai muromo ipapo mai mutsvangwa Linda if you can just chime in on what Mrs. Mutsvangwa has just said but before we go there, let's take our caller, Didima Samanyanga from Botswana. Makadi. Hello.
Hello.
Ah, di mama. Aiwa, tatofara. Makadi ya mai Samanyanga.
Ndinotenda hangu noku simba chose, ndinoti makadi o enyue koko.
Aiwa, tipeiwo pfungwa dzenyu mai Samanyanga.
Iye ndinoda kuti nditsigirana hangu pakodzero dzemadzimai takava nezuva rakanaka chose pa Women's Day ndichionawo mamwe madzimai ekuno kuBotswana vakanga vakabatana vachipembera zuva iri zvichiratidza kuti kana munhu achinzi mudzimai hazvireve kuti mudzimai chete ane murume kana asina kana akafirwa wose anonzi mudzimai wose ndinoti ikodzero yake kuti aremekedzwe ikodzero yake kuti asangane nezvinofadza muupenyu ikodzero yake kuti awane zvinomubatsira muupenyu nokuti kunyanya hangu shoko rangu riri pakuti tatarisana nenguva yekuenda kusarudzo dzomunyika yedu yezimbabwe ndiri kushuvira chose kuti dai hurumende yedu yadzivisa avo vanopinda mumamisha kana mukati medzimba vachishungurudza vakadzi vainenge munguva dzeusiku kunyanya nokuti ndakaona pamaelection akati pfuurei vakadzi vakawanda vakashungurudzwa chose zvokusvika pakutorwa mudzimai nemurume vasina kupfekwa vachiburitswa panze saka ndinoti zvese izvozvo kushungurudzwa kwemadzimai zvinenge zvichiitwa nevanenge vari vanenge vachitungamirira hurumende iyoyo saka ndinoti zvichemo zvedu vavakadzi ngatichibatanai tichishingisisa nokuti padanho rapo nhasi mukadzi womuzimbabwe wese anongodzi mudzimai ane kodzero yekuzvishandira nemaoko ake achiratidza kuti ramangwana rangu riri papi ndinoda kungoti nditaure mashoko mashomanani kuna amai dzamara nokuti ndakavawo nokuvarangarirawo nemadzimai akari kuno takava nokutaurawo nezvavadzamara ndinoti kuna amai dzamara mudzimai wechidiki chose asi zvaari mudzimai wechidiki ndinoti mai dzamara zvinyinyipisai kana nyangwe mukanzi mune mubayiro wamapiwa kana paduku pamawana semudzimai munofara henyu asi musafarisise zvokuratidza nyika kuti zvinenge zviri kufadza tinoziva mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vati ari kutodya uye mariri yaaipiwa yemubayiro iri kubva ku asi zvinorwadza nokuti mudzimai wechidiki anenge achifanira kuti ave nemufaro nemurume wake
aiwa vane nzeve vanzwa tinokutendai amai Didimas Samanyanga kungoti nguva dzedu ndodzadyanana uyezve pari zvino ndichambodzokera kuna pj takatombobatisa hedu vanyarikani vedu pj
ye isikati vhele ngasiseko asi kuna
maisandotenda
Okay.
Mai Samanyanga, I think tichakufonerai zvekare kuti munge muri pachirongwa mune energy chaizvo mune jinja asi nguva dzedu ndodzisadzadyana engakuchoi kuti uhlelo lwethu solusiya emapeteleni sosiyako mlindi uyacina kodwa ke ngizathanda ukuthi ngithi marvelous ngitshele abesifazane abaseZimbabwe abakhuluma isiNdebele ukuthi kulomhlangano omkhulu o-United Nations okhona ngeviki ezayo.
PJ, just to say to all those who are live streaming with us, thank you, and also those that left comments for us, thank you. Like PJ said, there is a women's conference at the United Nations next week, and Honorable Mutsvangwa will be here, and she's actually said there are some side meetings, so Zimbabwean women are welcome to attend. And also we had from Mai Shefra Dzamara and Linda Masarira, an activist, here on the program tonight. I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye, thanking you for having joined us here on the Women's Roundtable. Happy International Women's Day.
Ngithanda ukubonga njalo uSihle Nyathi, uNkosazana Sihle Nyathi, osiphathisileyo kuhlelo, uPraxedes Jeremiah.